kune zvipembere zvinosvika mazana matanhatu zvinochengetedzwa nevanhuwo zvavo uye zvinonzi zviri kwavari kuti vanoda kuti zvibviswe nyanga here kana kuti kwete. Mukuru wesangano reAway Trust Dr. Lisa Marabini vaudza Studio 7 kuti chinangwa chavo ndechekuti vanhu vanovhima zvipembere zvisiri pamutemo vamire kuita izvi.
We cut off the horn with a chainsaw.
Chinangwa chedu ndechekuti vanhu vari kuvhima zvipembere vafunge kaviri vasati vaita izvi, nekuti zvinenge zvisingabatsire kuzviuraya izvo zvisina nyanga.
Zvipembere zvabviswa nyanga zviri kunzvimbo dzakaita seChivero, Chipinge uye Matoposi National Park. Zimbabwe inonzi ine zvipembere zvinodarika mazana manomwe. Dr. Marabini vati zviri kubviswa nyanga zvipembere zvirumasango akachengetedzwa nehurumende chete. Vati mutemo weZimbabwe unopa vanochengetedza mhuka masimba ekupfuura vavhimi vanenge vasina mvumo.
Vanhu vari kuuraya zvipembere vari kuzvisikira moto muziso, nekuti mutemo unoti vanogona kuurayiwa nevanochengeta mhuka.
Dr. Marabini vativo zvinoda mari iri pakati pemadhora masere nechiuru chemadhora nemazana maviri kubvisa nyanga yechipembere. Asi mukuru weZimbabwe Conservation Task Force vaJohnny Rodriguez vanoti kubvisa nyanga dzezvipembere hakuna zvakunobatsira, nekuti vanovhima zvisiri pamutemo vanoramba vachiita izvi.
Vazhinji vanofunga kuti zvinobatsira, but inini kuona kwangu hazvibatsire. Kana unozobisa ningiri nyanga yacho, muka dzacho, machipembere dzacho dziri kurayiwa still, kana wana nyanga wasina nyanga.
Ko, nyanga dzabviswa dzinoendeswa kupi? Dr. Marabini vanoti dzinochengetwa nehurumende mumatura ayo. Gore rapera kwakaurayiwa zvipembere 50 muZimbabwe, uye zvipembere zvave zvishoma zvikuru zvapa kuti zvive pamhuka dzinochengetedzwa zvakanyanya pasi rose. Kutengesa nyanga dzezvipembere kwakarambidzwa muna 1977, asi pari zvino zvinonzi vanhu zvikuru vekunyika dziri kumabuda zuva dzekuAsia ndivo vanoda nyanga dzezvipembere sezvo vachifunga kuti dzinorapa zvimwe zvirwere. Asi vana chiremba vakawanda vanoti aya manyepo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.